ndingangotaura ndiri kuti ndezvekuti mazuva ano kuri kungotaurwa accusation after accusation ugoshamiswa kuti kana zviri zvechokwadiko zvaazvachinyararirwe ikunguva ese.
Saka semaonero enyu izvi zvine chekuita nenyaya dzematongerwo enyika?
Ndozvandingangofunga chete, handina chimwe zvezvinhu handina chokwadi nezviri kutaurwa zvese. Saka ndangowa nechekuita nezvematongerwo enyika.
Asi pamakavamba bato iri ndo zvimwe here zvamaitarisira kuti zvichaitwa izvi kuti panenge paakuburiswa nyaya dzakadai idzi?
Hatina kumbenge tichitarisira kuti pangabude nyaya dzakaita saidzodzi, nekuti isisu bato takafoma kukorekita zviri rongo chete, ende ivo vaimugaba havanei nebato iri rinonzi NPF.
Saka havamo mubato umu zvachose?
Havamo.
Ko vamwe vanotika takambokuonai vamutiniri makamira naivo vamugabe kublue roof uko nekudaro vanogona kunga vanga vachikutsigirai?
Kublue roof ndakaenda ndikatoonana navamugabe. It was a kete school and he's a citizen and a voter, a Zimbabwean citizen ane kodzero yake, and he's an elder, munhu mukuru wandaitonotsvagawo njere kubva kwavari.